Kabuda mvunzo dzevana vegrade 7 zvinoratidza kuti nyaya yemazamanishoni ari kunyorwa nevana akungopaswa nevana vane mari muhomwe vane vabereki vane zvikwanisiro zvakati wandei kudarika vamwe vana vanotambura vekumaruwa vari kusara vari kumashure kuwanikwa kweHarare ichienda kumberi hakushamisi sezvo zvikuru zvizhinji zviri kunge zviri mutop 10 yegrade 7 gore rino zviri zvikoro zvemaprivate schools anokwanisa kunge achienderera mberi nekudzidzisa vana online kana kushandisa maremote mechanisms panguva yekunge zvikoro zvakavharwa zviri kunyanyonzwisa hasha kuratidza kuvharirwa panze kwakuitwa vekumaruwa kuvharirwa panze kwakuitwa macommunities ari marginalized kusanganisira kunana matebeleland kwekuti zvichiona maschools ane ma0% pass rates ari kuwandira nzvimbo idzodzo nenyaya yekuti hurumende hainambobvira yaisa zvikwanisiro zvakakwana zvekuti vakwanise kuwana infrastructure ingaite kuti vakwanise kuita remote learning panguva yekuti vana vasingakwanisi kudzidza mafysical lessons izvezvi.
Imi muri mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa, kuderera kwehuwandu hwevana vakabudirira mubvunzo yegrade 7 vari kumaruwa kunosiya papi nhengo dzesangano renyu?
Isu sevarairidzi vekumaruwa takagara taisa zvisungo zviviri zvatakagara tatara kuti dai hurumende yatipa chekutanga cheyatinoti education equalization fund yekuti ipawanike homwe inoumbwa nehurumende inoita kuti tisimudzire infrastructure yezvikoro zvekumaruwa, tisimudzire kutengwa kwezvinoshandiswa pakudzidza nekudzidzisa vana vari kumaruwa. Chipiri, takagara tatara tichiti dai paitwa homwe retention and attraction allowance. Mazuva ano vari kuiti rural allowance asi vachibuditsa mari shomanini isingafadze varairidzi kuti vanzwe udokwa dokwa wekuda kudzidzisa kumaruwa.
Tinoonawo kuti zvikoro zvakakwasika kuvharwa nekuda kwecovid-19 iro gore rapera iri vana vasati vanyora bvunzo. Zvakakanganisawo zvakadii vana gadziriro yavo yekunyora bvunzo yegrade 7?
Hongu zvakakanganisa zvakanyanya mabudiro anoita maresults zvakanyanya zvaafekta vana vanga vari kumaruwa nedzimwe nzvimbo dzakanyanyosaririra kusina mukana wekuti murairidzi angakwanisa kudzidzisa vana pamadandemutande ende vana vemuHarare vakawana mukana wakawanda wekuti vangadzidze kumadandemutande sezvo kuine mafacilities ane maresources ari nani kudarika dzimwe nzvimbo.
Sesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa, zvii zvamungati zvishuwo zvenyu kana shuviro yenyu mune ramangwana redzidzo yevana vekumaruwa?
Isusu chishuwo chedu ndechekuti mwana anodzidza kupinga ngaawane mudzidzisi akafanana neanodzidzisa kuHarare. Kuti timuwane mudzidzisi iyi tinofanira kuita zvakaitwa kuMexico, zvakaitwa kuMozambique zvekuti mari yacho inopiwa murairidzi ari kunoshandira ikoko ngaiwandisise zvekuti varairidzi vese vane utesha hwenjere vanorwirana kuti ndoda kunodzidzisa kupinga kumatepa tepa nedzimwe nzvimbo dzese dzinosvorwa.